takapedzisira kusangana neside rehurumende zuvara nezuro musi wa31 December 2018 nemeeting yatakaita concerning my issues akarizwa nemachiremba. Meeting yatakaita iyi yanga iri government neinonzi youth apex, inoreva kuti pana representative wevanhu vese vanoshanda muunder ministry yezveutano.
Pane zvamuri kuda imimi sana chiremba, pane zviri kutambirwa here nehurumende? Pane zvavari kuofawo here kwamuri?
Pane zvimwe zvatingati zvakagadziriswa though tisiri takamirira, atingati maspecifics kana final details. Pane zvimwe zvakagadziriswa but nyaya hombe yacho patisina kuwirirana iri panyaya yemari. Apa ndokwatakatadza kuwirirana, ndopakamisa zvinhu zvese. Panyaya yemari inyaya yekuti zvinhu zvakakwira, handizi tese tokuzviziva zvinhu zvakakwira by 3.5 to 4 times and mapei anopiwa vashandi haana kuchinja. Saka mushandi ari kutaura kuti zvaakunetsa kuti ndeye kubasa transport iri kunetsa yakakwira. Chafu chakakwira, mabasic commodities cost of living in general yakakwira, handizi. So mushandi ari kuti anodawo kubhadharwa nemari yatingati current iri stable, because current achinayo is volatile and ndo iri kukonzera this problem. So our argument was at least give us part payment in United States dollars. Hatisi kudimanda kubhadharwa neforex but tikuiza, we know kuti muzimbabwe tichatama multi current system and the USD is part of the multi current system yatirikushandisa muzimbabwe. So if at least we get part payment so that we know you are cushioned, pakaita any changes murate our RTGS yatiri kuuza currently, at least if a part yepayment yako isiri that will be helped.
Tiri kunzwa kuti pane kuwirirana kwamaita, mungati taurirawo kuti ndezvipi zvamawirirana?
Pane picture yatingati yanga ichitenderera pasocial media patwitter, vatoa na chiremba vawira vatova kupiwa 60% yemari yavo iri kuma USD. Hachisi chokwadi, that's not true. Hamenewo munhu akangonyorawo message recently, it's not true. Then the other issue yataitaura yemishonga mumahospital neequipment yemahospital, it's been more than 2 weeks after mishonga inzi yayo kunatfarm. Takamena kunatfarm more than 2 weeks ago. But now we can't keep going to that farm. So what we need to see medication yacho iri muhospital, you understand? We want it on the ground, iri muhospital, available for use kuna patient nekuna doctors.
Zvino nai Dr. Muzoremba, varwere vodini imi nehurumende muri pakatipo kukakavadzana kudai?
I think hurumende yedu inofanira kuita something. We need to do something because isusu tiri kuvatora. What's your offer? What are you saying to the worker? Kuti worker ari kutaura kuda kuzoita kubasa, but eventually munhu achangoita incapacitated handichatokwanisi kuya kubasa kwacho because mari yangu haichakwani. What are you offering for the worker? Inini oright, ini sine zvatataura kuti isi tachida zvakati, what are you offering? So far hapana offer yati yaitwa, kunzi isusu tine chakati, zvirongodzo hatina, hatina, hatina. Saka manje kana zvakadaro munoona kuti panonesa, toshandawo sei?
Saka tichitaura kudari, hapana chatinofanira kutarisira, hapana chamuri kutaura nehurumende pari zvino chatingatarisire.
From meeting yacho yatakaita nezuro, ma last words vanga vakati they are going back, kune vakuru vavo vanotaurawo navo, then they will come back to us kuti ndezvipi zvingaita. Saka we are just waiting for them ipapo.
Asi imini hamusi kudzokera kumabasa?
Izvezvi hatisati kudzokera kumabasa.